Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo bati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36.
Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tiendere mberi ne Nations Agenda 2020 rikufanira kuseseturwa kana kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vopiwa mvumo nemapurisa yekutura mashoko avo ezvemamiriro ezvinhu munyika kumbare mangwana.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ioneke pane pasirino rese.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanogamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vari pachikoro cheNjuve High School muguta reVulawayo varatidzira vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemari yechikoro, vachitiwo havasi kudzidza nokuti vadzidzisi havasi kuita basa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vaona zvichiitika vati vana ava vafamba kubva pachikoro kusvika mumugwagwa weLuveve Road vachibva vazodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Pasvika Studio 7 pachikoro apa, vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umovanzi vanyore zvichemo zvavo vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector muVulawayo amai Zanele Muyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If the issues, let us not start by going to the streets.
Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo, ngatiregei kutanga taita zvokupinda mumugwagwa nekuti zvinoshatisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai, ndinoziva kuti inzwi renyu ranzwika sezvamanga muchida. Asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzekuti vanhu vataure nadzo.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataedza kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere, mukuru wechikoro uyo angozvitanonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi amai Mudhimba atsutsumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi mana.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo bati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma$380 kubva kuma$36 chienda kuma$380. Haisu tiri kukumbira kuti gavhumendi igadzirise nekuti vanhu havasi kuhora.
Amai Mudhimba vati hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya yedzidzo munyika. Zvichaka daro, Robert Masaraure, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kunyanya zvekumamisha, uko vanoti vadzidzisi vakawanda havana kudzokera kumabasa.
Zvitatsa kutanga kwaitwa zvikoro kusvikira nhasi, zvikoro zvizhinji zvekumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana, pakurirwa kuvana, nekuti varairidzi vanga vasiko kana kuti pavanga varipo vanga vachiri kungogarawo zvavo vasina zvavari kuita, kuri kungotya kuti vakarega kuuya vangasvike pakushungurudzwa. Totarisawo mumadhorobha marairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira nenyaya yekutya kushunguruku yekutya kudzikwa mabasa nehurumende, vanenge vangoripo vakagara zvavo. Zvinhu zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamiriro azvakaita, zvichakonzera kuti vana vedu varida kugarira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoiriro aitwa gore rapfuura. Tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukasika yapa madzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, asi sangano reATUZ nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari iyi ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvado. Mutuli Ncube vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo, vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mapurisa azobvuma kupa mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa mvumo yekuti vataure kunyika urongwa hwavanoti hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kustudent wall kumba mangwana. Bato reMDC runoti urongwa uhwu hunonzi MDC's Agenda 2020. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa azodududza mushure mekunge vachamisa vanyora padandemudande ravo retwitter vachiti vainge vaneta nekurambidzwa kuita misangano nemapurisa, nekudaro vainge voenderera mberi pasina kusuma mapurisa aya. Vachamisa vaida kuparura urongwa hwavo uhwu nemusi wechipiri svondo rapera, asi mapurisa akati ainge asingakwanisi kuvapa mvumo achiti ainge ari kumboona kuti vana vechikoro vadzokera kuzvikoro zvavo pasina njodzi. Asi veMDC vanoti izvi, taura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka, vati vaona tsamba kubva kumapurisa ichivazivisa kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tienderere mberi neNations Agenda 2020 iri kufanira kuseseturwa kana kuti kuturwa kunyika naPresident Chamisa Mangwana. Mapurisa atipa tsamba nhasi.
Mashoko aya atsinirwawo nemurongi wemabasa mubato iri vaamana
pastodat open space munzvimbo yembare nenguva dzemangwanani na9 AM.
Vatamborinyoka vawedzerawo vakanji
vanhu varoda kuziva nemaomero azvakaita, vanhu vazhinji vari kunonga svosve nemuromo, havana kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara dzevana vechikoro, havana chokudya mumba, zvipaenda kupi nemamiriro azvakaita munyika.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha mwoyo wati D vati zvakakoshera kuti vachamise vaite hurukuro nevanhu.
Zvakanaka izvozvo kuti vachamise Zimbabwe vanetseka. Zvinonzwisa tsitsi. Tarisiro yavo ngekutoti iyo vachamisa, zvichida ndovachatisunungura mugena ratiri.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vapekezela gumbo vati MDC sebato rinopikisa rinofanira kuratidza nyika kuti zvingaitwe zvakasiyana nezviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF.
President Agenda 2020 kunoita MDC mangwana zvinoratidza kuti MDC iri kuda kuratidza kuti inogona kugadzira matambudziko akatariswa nevana veZimbabwe. Nekuti ZANU-PF ikatadza, vanhu vanenge vakuziva kuti MDC yanga akaproposa izvi neizvi neizvi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vati kana MDC yabvumiswa kuita musangano wavo nemapurisa hapana angazvirambidza.
Hakuna munhu anorambidzwa kuita zviri pamutemo. Kana musangano wavo vazivisa mapurisa vakapuwa green light rokuti vasangane pastudent hall vachitaurira nyaya dzavo, hapana anozvirambidza. Ndinotenda kuti haisi demonstration yavari kuda kuita vari kuda kusanganawo zvavo vachitaurawo zvavo vachinyeperana nemasupporters avo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe yendege dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yasvika munyika nhasi masikati, uye inonzi yatambirwa nevakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare. Ndege iyi, iyo inove yerudzi rweBoeing 777, inonzi yabve yasvitswa kukambani yendege Air Zimbabwe. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avanga vari panhandare yendege pamwe chete navaChiwenga, uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza vanonzi vauya nendege iyi, vanoti ichi chinhu chikuru kwazvo chaitwa nehurumende chekutenga imwe ndege, sezvo kuvepo kwendege kuchabatsira nyika zvikuru mukuwana vashanyi vanobva kunze kwenyika vachipinda kuzoona nyika. Studio 7 yakundikana kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMatiza kuti tinzwe kuti ndege idzi dzavengani dziri kushanda dzeAir Zimbabwe. Ngatinzwei hurukure yataita naamai Mutsvangwa pamusoro penyaya iyi.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ionekwe panewe pasi rino rese. Chimwe chezvinhu chinoita kuti nyika ioneke pamep ine dzimwe nyika kuva nendege dzinenge dzichienda ikoko. Saka zvinofadza zvikuru, ndezvakanangana neSecond Republic, tourism igokura munyika medu. Tinoda kuti vakawanda vashanyi vauye vaone zvakanaka munyika medu. Tozviziva kuti tine Victoria Falls, tine zvakawanda Great Zimbabwe, zvese izvozvo zvinhu zvekuti vazhinji vari kunze uko vanoda kuti vauye. Kana pave nendege, kufamba kwevashanyi kunoita nyore. Saka naizvozvo chinhu chakanangana nehurumende kuru kuona kuti tasimudzira Air Zimbabwe inge ine ndege dzakakwana kuti itenderere muno munyika, igotenderera muregion yoendawo malong haul. Ndege yauya nhasi, zvinonyanya kufadza zvikuru ndiyo inoita malong haul. Haimire mire kana kuri kubva pano kuenda kuBeijing inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kana kuNew York inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kuLondon. Saka ni kwakasiyana siyana. So tiri kuti izvo chinhu chakanaka chinoita kuti vanhu vabudirire, chinoita kuti nyika ibudirire iaccess. Saka tikawana access iyoyo, airline ichifamba, Zimbabwe airline yedu iripo, it's a source of national pride. It deserves us as Zimbabweans kuti ticelebrate kuti chinhu chedu chiri kufamba.
Ndege iyi indege itsva here kana kuti indege tsaru?
Ndege iyi indege yakamboshandiswa asi ichiri ku indege ichiri kuzvinzwa chaizvo.
Izvi zvasvitsangani dzavepo dzeAir Zimbabwe ndege?
Ndege dzeAir Zimbabwe dzavepo. Kuti tivane madetails akadaro tiita kutoti mutaure naminista wetransport, asi pachine kushanda kwakasimba kuti dziwande dzigopfuura ipapo.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru mubazi rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit vaNathan Nkomo vanoti vanhu vavakatumira kuhwange kunobatsira vakawirwa nedambudziko remafasha emvura nemusi wemugovera vakwanisa kubatsira mhuri makumi manomwe. Zvinonzi dambudziko iri rakawedzerwa nemigero inorasa mvura yainge isiri kushanda zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNkomo.
Mukuru weprovinsi yeMatabeleland inoonzwa kuti vanhu vazhinji vakaitwa pahwange guest house. Chavanganyanya kuda zvavo ingava chokudya nezvimwe zvekufuga, nekuti mvura payakapinda mudzimba dzavo yakatotesa zvese. Iri zvekudya izvi zvaka kanganisi saka hurumende inotarisirwa zveichibetserwa nehama neshamwari dzayo batsira vanhu ivavo.
Asi sebazi rinoona nezvenjodzi, makange makwanisawo here kuyambira vanhu kuti kune mafashamu ainge ave kuda kurova nzvimbo yavo?
Takaipira mafashamu avo ndekuti unongoudzwa kunzi mudunhu rematebeleland south kuri kuuya mafashamu, asi kuti kuzoziva kuti kumuzimwani here, kumatopo here. Saka chatakaita kuudza vanhu kuti vagare vakagadzirira.
Mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanenge vawirwa nenjodzi kana kuti civil protection unit vaNathan Komo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi America iri kurangarira mabasa akaitwa naDr. Martin Luther King pazuva rinonzi MLK Day. Dr. King vakaberekwa musi wa 15 ndira, asi mhemberero idzi dzinoitwa muvhiki rechitatu randira gore roga roga. Reverend Dr. King vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica nepasi rose. Muna 1983 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan vakati paitwe zororo rekurangarira Dr. King, asi izvi zvakazotanga kuitwa zviri pamutemo muna 1986. Mukuseya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMalone University muno muAmerica, Dr. Mose Rumano.
Zuva iri rakakosha chaizvo kunyanya-nyanya kune vanhu vatema muno muAmerica uye nepasi rese. Zvinongopawo tariro uye neushingi kuti vanhu vanofanira kuti vashande zvakasimba kuti vaone kodzero dzavo, kunyanya-nyanya vanenge vakadzvinyirirwa.
Mazwi api amungati imi akanyanya kukubatai pane zvaitaurwa navaDr. Martin Luther King vachiri kurarama uyezve ari kuwanikwa iwo achiteedzwawo?
Zoona zvinangwa zvinenge zvichida kuti zvibude pachena. Pasi rese rinodzidza kuti Dr. Martin Luther King wanga wakamirira chokwadi, chokwadi chevanhu wakanga wakadzvinyirirwa, watema, wakanga asina kodzero dzekuti wakwanise kuvhota uye wakanga asina kodzero sevanhu vairarama munyika yeAmerica. Zvinova zvinotiba tira kuti pasi rese vanhu vanenge vachishandira kodzero dzevanhu havafaniri bakuva vachirwisana, nekuti pakatanga kurwisana nehondo hazvizofambe zvakanakaba. Asi kunyararo vanenge vachirwira kodzero dzevanhu vanokwanisa kubudirira zvinhu zvichiita zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe munyika yeZimbabwe tichiona kuti nguva yapfuura tinoona kuti kana pari kuitwa zvinhu zvokuwira kodzero dzevanhu tinomboona mapurisa kana masoja vachipindira uyezve vanhu vachirohwa nezvimwe zvakadaro?
Vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti kana tichiratidzira ngatiratidzire murunyararo, tisingatiba kana pakauya mapurisa kana masoja toda kuedza kukurwisana nawo. Awa vanhu vanenge vane zvombo ndozvaiitikawo panguva yaDr. Martin Luther King Jr. muno muAmerica. Wairohwa nemapurisa achiitwa zvese zvavakanga vachiita, asi ivo waisadzodzeraba nekurwisawo, waingoramba wachidzotsera hawo iwe murunyararo wachiti ngatirambidzei tichitaura zvinangwa zvavanomiririra. Nekuti pakaita kurwisana kwemapato anopikisana hazvizofambe zvakanaka ba, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasina bazvombo vanokuwadzwa uye vanoparadzwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hapana kunyatsowirirana muCameroon nezvekukosha kwemusangano pakati pemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaMaurice Kamto negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaTibonege. VaKamto ndovari kuzviti vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi muna 2018. Vanage vati hurumende yeCameroon haina zvakawanda zvairi kuita kupedza dambudziko revakaipandukira raurayisa vanhu zviuru zvitatu. Vamwe vanoti vanage vari kupa mashoko anobatsira kupedza hondo iyi, asi vamwe vachiti havana zvavanoziva nezviri kuitika nekudaro vanofanira kunyarara. Magweta mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ari kutarisirwa kuendesa mapepa awo nhasi kudare reSenate achipadivi ravo panyaya yekuti vaTrump vakatyora mutemo here zvokuti vabviswe kana kuti kwete. Vebato rinopikisa remaDemocrats mudare reHouse of Representatives vakapomera vaTrump mhosva mbiri dzine chekuita nekubata kwavakaita mari yainge yanzi inobatsira Ukraine vachiti vainge voita zveuori nekuda kukumbira nyika iyi kuti iongorore mumwe wevari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino vaJoe Biden vebato remaDemocrats, asi vemaRepublicans vanoti vaTrump havana mhosva yavakapara. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vanoti zvakakosha kuti vanhu vasaitire tsvina pese pese kunyange hazvo paine dambudziko rekushayikwa kwemvura yemuzvimbuzi mudzimba dzavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Dr. Manangazira vanoti vanhu vanofanirwa kuchengetedza hutsanana munzvimbo dzavanogara nguva dzose, sezvo tsvina ichikonzera zvirwere zvakawanda zvinogona kuvhiringa hutano hwavo.
Kana tiri kutarisa utsanana, tiri kureva kuti izvo nzvimbo yauri kugara haina here marara, hapana here tsvina, kusanganisa tsvina yevanhu. Nekuti kana zvakangoita uchapa kudaro zvinokonzera zvirwere zvakawanda. Tine dambudziko redysentery, manyoka aya anenge aine ropa kana kuti aine madziwa mukati. Tine dambudziko zvakare kunyanyanyanya kuvana vari pasi pemakore mashanu.
Dr. Manangazira vanoti zvirwere zvinokonzerwa neutsvina zvinonyanya kudherera vane zvirwere zvinenge HIV AIDS uye nevana vari pasi pemakore mashanu. Dr. Manangazira vanotiwo vanhu havafanirwe kungovaka dzimba pose pose uye pasina zvimbuzi nemvura, sezvo kuita izvi kuchikonzera kunyuka kwezvirwere zvakasiyana siyana panguva ino zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara nemakiriniki ehurumende.
Dzimba dziri kungopegwa pese pese, vanhu vachingopuhwa dzimba pasina migwagwa, pasina mvura, pasina zvimbuzi. Saka izvozvo zvakonzera urwere hwakawandisa.
Mukuru wechitungiza Residence Trust amai Alice Diana Kuvheya vanotiwo mudunhu ravo mava nedambudziko guru, sezvo vagari vekuSt Mary's vave kuitira tsvina mumapepa epurasitiki avanorasira pese pese sezvo zvimbuzi zvavo zvisina mvura. Amai Kuvheya vanoti munguva ino yekunaya kwemvura tsvina idzi dzinozoguma dzaeredzwa dzichinopinda mumatsime asina kunyatsochengetedzwa, izvo zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana siyana kuvanhu vanenge vanwa mvura yacho.
Nechitungidza municipality iri kunzi ine chikwereti chakakura zvikuru kuHarare inosvika kuma 8 million isiri kubhadharwa.
Baba Stanislas Matindike avo vanogara kuWarren Park vanotiwa mvura chaiyo yokunwa nekushandisa muzvimbuzi hakuna zvokuti vanhu vave kurarama nezvibhurani zvishoma, izvo zviri kuwandirwa nevanhu.
Zvimbo dzinogara vanhu vatema zhinji mukati meHarare hadzina mvura yombo, nokuti mvura yemunicipality haichazikamwi kuti inouya musi wani. Bhurani zvinenge zvichiwandirwa zvakaita kuno kuWarren Park kunowanikwa nzvimbo dzine matsime. Kana kumatsime ikoko kunogona kuwandirwa zvekare, saka vane dzimbavo dzinenge dziri kunzeuko kunokwanisika kuti upindewo musango. Zvino mumasango macho kana mbeu dzichiri diki munonyadzisa kuti undotonona imomo zvikuru masikati, saka vakatomirira kuti chibage chikurewo, kana chakura nezvaanani munhu anosvika achingozvivanzavo imo.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo yaiva nechirongwa chokukwereta mari kubva kuhurumende yokuti ikwanise kukweva mvura kubva kumanyami, sezvo mvura isina kunaya zvakanyanya kubva gore rakapera.
Hurongwa implementa zvatakawirirana nehurumende zvinosanganisa mari dzavakati vanotipa kuti titore zvakare mvura yakawanda kubva muna manyami. Takatarisa kuti gore rineri hakuna kunaya mvura yakawanda.
Bazi reutano rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana masere 6800 vakarwara nemanyoka, uye vamwe gumi nevashanu vakashaya nechirwere ichocho kubva munandira kusvikira muna zvitagore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chemaWarriors chiri kupinda munhandare nekukurumidza pane zvanga zvakarongwa mukurwira nzvimbo ye2021 Africa Cup of Nations, zvichitevera shanduko yemazuva ekutamba yaitwa neve Confederation of African Football. Michael Okariati anotipanya iye.
Gwaro rabuditswa nevekafu rinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa 23 na 30 kurume kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge vekafu ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinari AFCON 2021 kubva muna chikumi kudzoka munandira wegore rinouya nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. Vekafu vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon, izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro pemaorias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu, muzvina bhizimisi vaObed Masvotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Botswana ine poindi imwe chete, asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maorias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa 8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata chemaurias panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa, asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu. Takatarisa Luther King Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti hava. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanopiwa mvume yekutura mashoko avo ezvemamiriro akaita zvino munyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vagamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela kuStudio